Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 15/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ikozvo vari kutenda varesetwa police station. Vari kufesa in charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E electronic. Vachizviziva pa-2018 general election vanoita 4 declaration kuti vaigara mumba baba vavo.
Vaimbove meya veguta reHarare vaHebert Gomba vorara zvakare muchitokisi vakamirira kuendeswa kudare. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudzura zvakanyanya kuita zvinhu munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora voronga nhaurirano neZANU-PF panopera sarudzo dzemabi-elections. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuti izvi zviri kuwedzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
China zvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uko nzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga.
Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Russia iyo yatemerwawo zvirango zvakaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose. Mitengo yehupfu, shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu. Mumwe mugari weMuHarare amai Rita Chikoto vanoti kukura kwechingwa kwavashaisa mufaro.
Lobeuzi tongoti vatu vakuma around 240 bekasin around 280 muma tech shop cash saka makwiriro echingwa hachanyatsonzwisisika takutoshaya kuti vana tichavaisera chimuma lunch box nekuti chingwa chakudhura.
Izvi zvatsinirwawo navano wakatene
now zvinhu zviri kukwira especially muma shops chikafu zvacho kwira masaralize edisu swacho haasi kuchinja.
Sachi garo vesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanoti hondo yekuUkraine yavakupa kuti vakwidzewo mitengo.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% gohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegoros wasumuka zvakaoma pasi rose. Zimbabwe taonamo mutengo uchisumuka kubva pa$475 per ton kusvika pa$685.
Vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi.
Tingangoita dambudziko nekuti vamwanga bva to dzimwe nyika dzine dzinokoho gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinokunge dzichizoenda mwedzi uri kutevera dzaakubisa gorosi zvachose.
Vamusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yezimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Supply yakakanganiswa, global supply yakakanganiswa, madisruptions akaitika in terms of kulodwa ma shipments zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvinoaffecta supply.
Vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika, vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi.
Chekutanga gorosi racho rinenge rakudhura, chechipiri rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya.
Munyori muzimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemitengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja.
Tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops. Mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko kana kusina hondo dziripo.
Kusanaya zvakanaka kwemvura, kushaya simba kwedhora remunyika, chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweukraine nerussia kunonzi kuchapa kuti vakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vaimbovemeya veguta reHarare vaHebert Gomba avakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wezvesarudzo vacharara muchitokisi chemapurisa vakamirira kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana. Gweta riri kumirira vaGomba vaHarrison Nkomo vanoti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekunyepa pasarudzo dza2018 kuti vaigara pamba pevabereki vavo kuGlenora B muHarare, izvo zvinonzi zvakatyora Section 37 Subsection 2 Paragraph E yemutemo wesarudzo weElectoral Act. VaGomba vainzi vaipomerwa zvakare imwe mhosva yekupisa motokari yenhengo yeMGCT vaGilbert Mbwende, asi vaNkomo vanoti vaMbwende vakazofunga kusaenderera mberi nekupomera vaGomba mhosva iyi. VaGomba vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekutengesa nzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo pavaive meya uye vaitariswa kumiswa mudare nezuro nenyaya iyi. VaNkomo vanoti kusungwa nekumiswa pamberi pedare kwavaGomba hakusi kuzovatadzisa kukwikwidza musarudzo dzemabyelection dziri kwomwedzi uno, vachikwikwidza kuve kanzura weward 27 uko vachatsatsurana navaJefferson Matewe weZANU PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNkomo pamusoro penyaya iyi.
Vari kufesa a charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E yeElectoral Act. Vachinzivo pa-2018 general election vakaita false declaration yekuti vaigara pamba pababa vavo kuchiwaza 5756 Moro Street Glenora B. But ivo is true, muna 2018 vaigara pamba pababa vavo vakazomuvha after the election 2019. So that charge is baseless.
Tiri kunzwawo kuti vari kunziva nevanhu vavakanyorisawo zvakare zviri kunze kwemutemo.
Aiwa, chongo. People need to understand this thing correctly. You know, we don't know, we candidate. We can not run it. When people are registering, vaccine ama proof has been, vano inda, who said, vano na mga fitafi, so kutin doti chonga kande mi, nito gara panamba ya kani. O ba inda wa commission of force for tingwa, to inda kunu seg on register. Right? So, muno, akapara mosa, andindi ya gafla ya kutu, zega kata ondo gara pakati, wa kumbwa pita pati. Not only
saka vanotarisirwa kumira mudare riini?
Mangwana chitatu, ndopatopera 48 hours.
Tiri kunzwawo vamwe vari kuti vagomba vakashungurudzwa kana kutoshwa pavakanga vari muusungwa. Icho kwadi here uye zvakamira sei? Saka vakasungwa riini?
Mande kasikati. Ndakaenda kunovaisa maoko emapurisa.
Imi segweta ravagomba, munoti nezviri kuitika izvozvo?
Izvazvisi pamutemo wemapurisa kushungurudza munhu. Hapana kana mhosva yamuparwa. Kana pane mhosva yaparwa, ngavatsvake mhosva chiyachiyaiti. Kwete kuvharira mutapwa pasina nyaya yekudai.
Asi chii chingadai chasvitsa kuti zviitike izvozvo?
Handinatsi kuziva. Inogona kunge iri zvepolitical contestation maybe. Mukuteri mwebato ravari kukumbidzana navo imomo.
Asi zvinozoita here kuti vagomba vakwanise kunge vachikwikwidza musarudzo dzemaby elections ari kuitwa, nokuti tinonzwa kuti vachakwikwidza?
Vakaita mapepa avo okukwikwidza akatambirwa nebato rinoita zvemaelections remaelectoral commission. Hapana chinotatsira vagomba kukwikwidza musarudzo idzo. Varipo timu yavo yepaground vakutokambenya, iyo chete ndo vari kubatwa.
Vane vamwe here vavakasungwa navo wavari kupomerwawo nawo mhosva imwe chete? Tainzwawo zvakare vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yavambwende. Nyaya yakamirawo sei iyoyo?
Nyaya iyoyo haina vambwende kubatira kare vachida kuwidhirowa vachachishowa kumapurisa asi mapurisa akuvarambidza. Hapana nyaya yakadaro. Nyaya yakaitika inoti yakaitika kare kare. Vambwende vakaongorora nyaya yavo vakaona kuti aiwa kwete hazvisizvo. Vanoda kutowidhirowa nyaya iyoyo.
Vanga vari vaHarrison Nkomo vano vegweta riri kumirira vaimbo yemeya veHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mune imwewo nyaya, vaimbo venhengo dzebhodhi rekambani yePetro Trade, iro rakambomiswa basa svondo rapera negurukotaro zvemhando dzemoto vasoda zhemu, vanonzi vari kupikisa kumbomiswa kwavo basa uku. Mutsamba yavo kubazi rezvemhando dzemoto vaive sachigaro webhodhi iri, Advocate Tinomuda Shechinyoka, vanoti danho rekumbovamisa basa iri rakatorwa senzira yekuda kunzvenga kuferefeta kwavakanga vachiita nyaya dzeuori unonzi waiitika mukambani yePetro Trade, apo yaive pasi pebazi iri pasati pave nebhodhi. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti amai Zanele Dube, avo vaive mutevedzeri wasachigaro, koti amai Gladys Mumure, vasimbarashe Eric Muriro, vaFerida Matambo, amai Gertrude Marabada, vaGodfrey Ncube, vaDakarai Mukuku, pamwe naamai Lillian Timvias. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo, vaDouglas Monzora, vanoti vari kuda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachiti zviri kuitwa nePollard pari zvino hazvina zvazvinobatsira. Ngatidzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vatsvangirai vaida dialogue, vaida kuti vanhu vataurirane kuti zvigonakira vana veZimbabwe. Vakataurira nawa mugabe gore riya, vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Isu ndo zvatida kuzama kuitawo kuenda kutsoka idzodzo dzavatsvangirai.
Iyo nhaurirano yacho iri kufamba sei, zvamira sei pari zvino? Pane chiri kubuda here? Nekuti pane nguva muchiti tiri kuda kuedza kutaurirana.
Hongu. Takaita misangano mitatu. Misangano yekutanga wanga uri musangano wemusi wa11 June 2021. Tichienda isu seMDC tine zvinhu zvedu 21 zvatakaenda nazvo kuna vaMnangagwa. Ndo musangano wechipiri wekutanga. Wechipiri 16 September vaMnangagwa wakapindura tsamba yedu vachitaura kuti pane zvavaida zvavawirira nazvo, pane zvavanga vasingawirira nazvo kuti titaure pamusoro pazvo. Takazogara musangano muna January muno, watakawirirana kuti zvizhinji zvacho tiri kuwirirana tinotaura patichatanga nhaurirano. Paita maelections apa, maby elections, tichingopedza maby elections iwayo tichiita hurukuro dzedu.
Chinangwa chehurukuro idzi ndechei chaizvo, vamonzoro?
Hurukuro dzedu dzakanangana nekugadzirisa zvakanakira vazhinji. Tinoda kugadzirisa matambudziko akanangana nevanhu akaita seurombo, hurovha. Tinoziva kuti kune vanhu vakanga vari pamapenjeni, penjeni yacho haichashanda. Tiri kuziva kuti zvikoro hazvichabhadhariki, uyezve kuchikoro kwacho iko zvine zvakuna maticha. Tine nyaya dzekuzvipatara. Zvese zvinofanira kugadziriswa, ndo zvakaita kuti zvigadziriswe nenhaurirano.
Asika vamwe vanopikisa pfungwa dzenyu dzivamonzora vari kuti makumedzwa nezanupiefu.
Zvakabhuitwa nana Tsvangirai vakataurirana nana Mugabe, hazvaireva kuti nokuti ataura naMugabe munhu waMugabe, kwete. Tsvandira yakataura naMugabe akaramba ine pato rake. Mugabe akataura naSmith kunange sawo. Mugabe akaramba ine pato rake reZanu-PF. Mwonzora iko zvino ari kutaura naMnangagwa, hazvireve kuti munhu waMnangagwa. Handiwirirane nezvizhinji zvinoitwa neZanu-PF, ndiro saka tichipikisana nayo. Asi tinoda kubvisa politics dzekurovana dziya, tinoda kubvisa politics dzekungonyombana, dzekunyimana mbeu, dzekunyimana zvinhu zvehurumende. Ndidzo politics dzatinoda kubvisa idzo.
Vamwe vanoti kose musiri kuenda kuPollard nekuti kando zvairi kunzi yakaumbirwa zvakare.
Isusu tiri kuona kuti mamiriro anga akaita Pollard yanga ingori musangano wezvemapato ezvematongerwo enyika chete. Ndosaka muchiona vatungamiri vese varimo, mutungamiri each and every one of them mutungamiri wepati yezvematongerwo enyika.
Saka munoda kuti paitwe sei chaizvo vamonzora?
Sumaonera tinoita ndeyekuti nhaurirano idzi dzinofanira kunge dzine vematongerwo enyika number one, dzopindawo vemachechi, vemasangano akazvimiririra, vematrade union, vemastudents, madzimai, mastakeholders mazhinji. Ndo kuti dziburitse chinhu chakanakira ruzhinji. Saka isu hatisi kuti Pollard yakashata, asi tiri kuti tinoda kuti zvishoma pagadziriswe zvisho ipapo, so that mapato ari muparliament anenge akamira ari pavo ega, but mukati imo vodaidza vanhu vemachechi, vanhu vematrade union, vanhu matraditional leaders nemadzimai. Tiri kuda zvinenge zvakanakira ruzhi.
Mubvunzo wekupedzisira, munofunga kuti dzichatanga rini nhaurirano idzi?
Urongwa hwatinawo ndehwekuti tichipedza mabai election muna tirikupedza musi wa26 March, ndiri kufungidzira kuti kutanga kwaApril tinofanira kunge taakutanga nyaya dzenhaurirano idzodzo.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Taedza kubata mutauriri webato reZANU-PF vaChris Muchangwa, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo pari zvino rakangotarisa zvakanyanya nyaya yesarudzo dza2023, uye kana paine nhaurirano dzinoda kuti dziitwe dzinofanirwa kunangana nekuona kuti sarudzo dzaitwa zvakachena. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kuZimbabwe kubva muhupoteri muBotswana zvichinzi zvinhu zvanaka, zvinoti mhirizhonga yave kuitika munyika pasarudzo dzemabielections inoburitsa pachena kuti zvakakandwa mukanwa maMupere, nekuti zvazvinodai pasarudzo dzemabielections kwokuzoti pasarudzo dzemuna 2023. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Masvondo adarika mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vamboneni Ncube, avo vakanga vava nemakore 35 ekuberekwa, vakafa vachangosvika pachipatara mushure mekunge vabayiwa rutatu nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF, avo vakavhiringidza musangano vavachamisa nenhengo dzavo kukwekwe. Musha wenhengo yeCitizens Coalition for Change vari kanzura weWard 8 kupindura mudunhu reMashonar and Central vaOswe Shambare, vakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mumwe wevarume vanochengetedza pamusha pevaimbo wemumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reTCC vatendai Biti, akarohwa zvakaipisisa nekukuwadzwa nevarume vana vanofungidzirwa kuti ndeveZANU-PF. Mumatunhu akasiyana-siyana nhengo dzebato rinopikisa iri dzinonzi dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kana dzakawanikwa dzakapfeka nhumbi dzebato radzo kana nhumbi dzeruvara rweyero. Mapurisa naiwo haanzi kusiyiwa munyaya iyi sezvo ari kupomerwa mhosva yekutarisa rutivi panoshungurudzwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kutarisa kuti munhu abuda mumba mani pakubvumidza kana kurambidza kuitwa kwemisangano yezvematongerwo enyika. Mapato akaita seZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora anonzi ari kuita misangano pasina kukanganiswa kana kurambidzwa nemapurisa. Nemugovera, mapurisa akarambidza nhengo dzeTripoli kuita musangano wadzo kutsvaga rutsigiro munhandare yeRudhaka kumarondera, kunyange hazvo dare rakanga rapamvume kuti musangano uyu uenderere mberi. Asi ZANU-PF yakaita musangano wayo kukaroi zvisina kukanganiswa. Muzvare Fadzai Mahere, avo vanova mutauriri weTripoli, vakaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti ZANU-PF iri kuita zvemhirizhonga muchire mekuona kuti mhomho yevana veZimbabwe yave kutiza nebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa.
Tikuzviona tose kuti vose veZANU-PF vari kutotya, vari kutodedera, vakutoshandisa mhirizhonga neviolence nemapurisa kuti vaedze kumisa chitima cheTripoli chakadai kuuya.
Masvondo mashoma afuura, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyi, richiti nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakati rakanga raona nyaya dzemhirizhonga dzaisvika 112 dzaive dzakarongwa nevezvematongerwo enyika, pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano nemapurisa kwevanopikisa. Vamwe vevave kuyeuchidzwa mhirizhonga nezvakamboitika kwavari ndevamwe vevaimbove muupoteri pakamba ivapoteri yeDukwi Refugee Camp iri muBotswana. Vanhu ava vakadzoserwa kumusha nechisimba pakati pemakore 2018 ne-2021 mushure mekunge sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rakabatana nedzihurumende dzeZimbabwe neBotswana vabvumirana kuti zvinhu zvagadzikana munyika. VaWeston TV, avo vanozivikanwa nerekuri panonetsa mune zvematongerwo enyika ndemumwe vanhu vaimbo muupoteri uye vaudza Studio 7 vari panhare kwaMutare kuti vave kufunga kutsigira bato ravo reTripoli muchihwande nekutya kurwiswa sezvo vasisina kwekutizira kana zvaipa.
Nekuti hakuna kune protection yacho. Ukaita full activism uchiti unozotiza ka, you won't be accepted. Zvonongo chingoti unonowana refugee somewhere kana kuti kungofunga zvekuti ndiwada kuita kuti refugee here kuti. Ende uchitasana makora takagara isina durable solution muchirefugee chaizvo, tongozonzi chiendai kumusha. Mati hakusati kwanaka, munonzi kwanaka, bati zvizvi vanhu vari kutora uku.
Mumwe waimbo muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp uyo ada kudomwa nerekuti amai Gura Jena chete anoti mhirizhonga iri kuitika munyika inotyisa zvikuru.
Ini semunhu akanga achigara munzvimbo yeDukwi rakurova kuti 2023 kune kwakatoa.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwani vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti bato ravo hariiti zvemangoromera.
Mutungamiriri weZANU-PF vaMunangagwa neutungamiriri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level.
Vachipindura mubvunzo wangu wabvunzwa nemukuru webato reMDCT mudare reSenate vaDouglas Monzora munguva pfupi yapfuura, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati mapurisa achaita zvese zvaanogona mukusunga nekutonga vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana negumi nematanhatu kana kuti 5416. Vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevapfumbamwe kumashonaland east nemanikaland. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nemumwe vari muzvipatara zvemunyika mavari kurapwa chirwere ichi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia neUkraine dziri kuita dzimwe nhaurirano nhasi, kunyange hazvo Russia ichiri kuenderera mberi ichirwisa Ukraine zvakasimba muhondo yave nemasvondo matatu. Nemuvhuro, nyika mbiri idzi dzakaita nhaurirano pachishandiswa vhidhiyo asi hapana chakabuda. America inoti inotsigira nhaurirano asi ichiti Russia inofanira kuratidza kuzvipira kupedza hondo iyi. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki havana kubvuma kana kuramba kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachaenda kuBrussels sondo rinouya kunotaura nevatungamiri veNATO. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere vanonzi vaenda muhoteri vachitiza hondo iyi. Sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vakatiza hondo muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Nhaurirano dzekupedza hondo iyi dzinonzi dziri kuenderera mberi kunyange hazvo nyika yeRussia iri kuramba ichikanda mabhambo muUkraine, izvo zviri kushorwa nepasi rose. Pane avo vari kutiza hondo iyi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro munyika iyi zvakapotera kune dzimwe nyika zvimwe zvikadzokera kumusha. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti hurumende inofanira kupa rubatsiro rwakasimba kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzokera kumusha sezvo zvichikwanisa kunge zvakatarisana nematambudziko akawanda ekusagadzikana mupfungwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Ranga.
Chanikataura ndechekuti mastudents ekuZimbabwe aya vakasangana nedambudziko hombe chairo nenyaya yehondo. Pese panoitika hondo pane atinoti post-traumatic stress disorder yekuti vanokwanisa kunge vachiita anxiety, kuita panic. Sometimes vanotadza kurara nekuti mabhomba aya ari kudonha aya, you never know when it's gonna hit you. Saka it's mostly a mental or psychiatric kind of aspect yavanosangana nayo pamusana pekuti pamwe vaiva vanozoita kana weird dreams, things like that. Zviri more to do with post-traumatic stress disorder.
Saka rubatsiro rwupi rwavangada mushure mekuenda kune dzimwe nyika dzavari kuwana rutsigiro kana kudzokera kumusha kuZimbabwe?
Rubatsiro rwavangada rune malevels akati wandei. Obviously kuona kuti utano hwavo, just basic health, vamwe vanga vasiri kuwana chikafu chakakwana, kune zvirwere zvavanosangana nazvo nokuti vanhu even vana COVID nezvimwe, nokuti vanhu vanga vari busy kutiza kuti vabude munyika muUkraine. Saka sometimes zvirwere zvokuti vanhu vanotapurirana zvinenge zviri a high risk, zvakaita sana COVID kana tuberculosis nezvimwe zvirwere zvakadaro. That's one aspect. Saka vanofanira kunge vachiongororwa nemachiremba avo to make sure havana any of those conditions zvinoda kukurumidza kurapwa. Tozotarisawo in terms of pfungwa yandiri kutaura yepost stress disorder, traumatic stress disorder, kuti vaone kuti havana here problem yeanxiety, problem yekurara, things like that, zvokuti zvimwe zvinokwanisa kurapwa nemishonga uyezve necounseling. Saka vanenge vachida kuonekwa nemapsychologist nemapsychiatrist kuti vamake sure kuti they are in good health, mental health.
Pane avo vakadzokera kumusha, pane zvamungati hurumende inogona kuita here mukuvabatsira kuitira kuti vawanikwe kuti utano hwavo huri pakanaka mushure mekunge vatiza kubva kuUkraine?
Zvandinofunga hurumende inofanira kunge ichivapa maservices atiri kutaura emedical nokuti vakwanise kuonekwa nemachiremba nokukurumidza, uyezve kuti kunge kune masupport group. It's more like debriefing. Vanhu vabuda muwar zone and some of them are still very traumatized mentally. Saka the government needs to be available to make sure kuti vari kuvasupporta health wise, mental wise, and also just my financial economic situation achinjwa nenyaya yehondo, vachaita sei kuti vapedzise chikoro, things like that, zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita look at it globally from all angles. And chimwewo chatingataura ndechekuti maservices iwayaya anofanira kunge ari available freely so that we support these students. Vana vanguva ine suddenly vasisina support system, havachakwanisi kuramba vachienderera kuchikoro sezvavanga ari kutarisira. Saka vamwe vanga vari pamascholarship, things like that, all of a sudden that's disrupted. Saka hurumende should be able to step in kuti ibatsire maZimbabwean students waya ari kudzoka kumba in all ways that they can, financial, even accommodation. Sometimes that can be an issue. I think that's why debriefing is very important, kuti hurumende understand kuti what have they gone through, and making sure my different experts are available to support these students.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voenews.com. Muno kwaniso kunzwa na udzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 15 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimoda, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimoda. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezi zinto zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimoda esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zezadlula indlela emangalisayo.
Inengi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichopa.
Bahlanganisa abantu abayinzalo yeUmzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele, lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo leUmzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleni South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisenzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichofa. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kabili kuyonale inyanga kaMbimbitho. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, bathi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia. Ugatsha lweZimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kaNhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ungumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Besiphiwe i-20% increase, kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo ukhangele impuphu, vele uyabona ukuthi i-increment lana esiyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla, but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu ade sikuthenga, ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu, uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar, mbona ngani lokhu kungaba ngcono, le nto ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi impi ye-Russia ingaqhubeka lentengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kusho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezi tshenziso zenotho kwiRussia, kusho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zizadula indlela emangalisayo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho, angaphakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakobulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota labo baza kudlulisela kubathengi.
Izera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha, kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele, intengo yona isoke yehle. Okungangokuthi bona basebenzise into eyenzakala khathesi khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo, kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impi siphele eRussia siyabona ukuthi kuyaqhubeka lokho. Kunjalo kusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima, ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi. Akula ndlela esingasurvive ngayo kumbe esingasila ngayo thina abamabhizinisi, ngoba indleko lezi zivele ziyazitshaya emini lebusuku.
Unkosikazi Mayebonge Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengela mali.
Isikhathi sonke amafutha ezimota angakhwela, yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo kubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyake ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla, kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke baza kwenza njani? Impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqansa kwentengo yamafutha ezimota kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqansile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla, okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakweleZimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi wakobulawayo wenqabile ukwamukela isicelo sokuthi icala elitheswa intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo lilahlelwe khatshana, ngoba abatshutshisi benelisiwe ukusuthisa idale ngobufakazi bokuthi ngempela uMoyo kumele athoniswe. Umantshi ugcine ebeka usuku lukamhlaka 28 kumabasa ukuthi uMoyo azemiswa phambi komthethwandaba ithoniswa. Wetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokungena lokuphuma kwabamanye amazwe eZimbabwe. Ubikwa wenza lokhu ngokuphathisa intatheli zindaba ezimbili ezidabuka eMelika ukuthola ingwalo ezingekho emthethweni ezokungena elizweni zizosebenza. Kodwa omunye wakhe obesitheswa cala linye usebenzela ikhomishini elawula izokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission, uThabang Manika obesitheswa icala linye utholakale emsulwa wahle wakhululwa ngolwesibili lweviki edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane yokufulela amahofisi esibhedlela seEsgodini ebesesibhidlika. Basukumela phezulu beqoqana njengenzalo yakulindawo kulandela izithombe ezamemetheka kumakhasi okuzilibazisa i-social media ebonisa isimo esibi salesi sibhedlela. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasbanda.
Uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu, umnumzana Ngqabuto Hanyana, umnumzana Thobani Ncube, unkosikazi Lucia Dube, unkosikazi Thulani Ncube, lo mgcinisalo wabo unkosikazi Rosette Sibona, bonke bayinzalo yaseMzingwane, kuyibo njalo abakhokhela emkhankasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela. Usibona uchaza ukuthi basebenza njani.
Sahlanganisa abantu abayinzalo yeUmzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela
amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeomzingwane bakhona kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department kuthayilwe phansi kuphinde kufulelwe
uyaphambili okasibona egcizelela uqakatheka kwalesi sibhedlela
izihlobo zethu labantu abazalwa kuona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babe sendaweni ekhangeleka kuhle isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela kokulawayo sisiza noma ngubani ongavelelwa ingozi kumbe ukugula ekulewo mango
uZulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sawo sesilungise kahle omunye wabo ngumnumzana Ndaba Ezitha Khumalo
thanda ukubonga kakhulu kuma diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle hayi kuhle kakhulu bese sisidala lesi sibhedlela siyabonga kakhulu inkosi libusise ngezandla zenu ezingabanga lukhuni
omunye layo othintekileyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka emzingwane
isibhedlela sesigodini besisesabeka mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani ngiyafela khona awu sokukuhle khathesi okwamagama siyabonga kunzalo yakithi ngokusilungisela isibhedlela sethu uNkulunkulu abakusisi
abathayeli labosomabhizinisi bajabuliswe ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi sinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osuka kobulawayo kusiya egwanda nxa begula umnumzana Nqabutho usamamo ngomunye wabo
ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba heyi kunzima kuba lezi ngozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele liyazi uBedbridge Gwanda Road umgwaqo obhizi kakhulu
abesigodini hospital project bathi umsebenzi usemningi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso ukubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela ngimele studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda
Ngokuchona kwelanga la izolo abantu abaphose bafika amakhulu amane 394 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 elizweni leli gciwane labulala ababili kubika abogacha lwezempila kahle lokhu lwaqhamukayo lolu bobhane eminyakeni emibili edluleyo ukutholakale abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 242.9000 bele COVID-19 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamakhulu amabili zabasila kulomkhuhlane 232.4000 owabulala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5.4000 okwamanje sokuhlatshwe izigidi ezedlula ezine 4.4 million ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane elizweni jikelele ku-live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kunkuthazo yokuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ku-voter registration lamalungiselelo okhetho ama-by elections sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Umcebisi omkhulu kwezomvikela welizwe kwelemelika uJake Sullivan uxwayise ele China kubana lingalokothi lincedise ele Russia lapho lihlasela kwele Ukraine ngoba lingetheswa izijeziso ezilukhuni ngamazwe omhlaba. USullivan wethulele sesixwayiso ekuhlanganeni kwakhe lomeli wele China eRome izolo. Ele China lihlala lilandula ukuthi lincedisa ele Russia. Kwezebutho Ugatsha lwezomvikela kwele Melika libika ukuba ibutho lakwele Russia likhanya selivinjwa ukuhamba ngesiqubu esikhulu ukuhlasela enkabazweni le-Ukraine ngoba kalizange lihambe umango omude ngempelasonto edluleyo. Umongameli Joe Biden wele Melika wethesa umongameli Vladimir Putin wele Russia umlando wokubangela ukuqhansa kwentengo yempahla nokuphazamiseka kwemisebenzi yokulungiswa kwalezi mpahla okugoqela ukudla ngokuhlasela akwenze kwele Ukraine. Lokhu uBiden ukutsho lapho ikhuluma emhlanganweni we-National League of Cities owenzelwe esikolweni selizwe lakhe e-Washington DC izolo. Kulezi gidi ezedlula ezine zabantu bakwele Somalia ezibikwa zilakho ukubhekana lendlala enkulu nxa izulu lingasananga ngenyanga ezayo ekamawasa. Kubika abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezokutholakala kokudla ole-World Food Program abe-WFP baxwayisa ukubana leli lizwe elisemhlubulweni owe-Horn of Africa linakho ukubhekana lodubo lendlala olugcine ukubonakala kulelo lizwe ngomnyaka 1981. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bangene ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iKhartoum izolo zitshengisela zisola ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lakulelo lizwe ekupheleni komnyaka odluleyo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Antony Blinken wamukele inhloko karhulumente yakwele Ivory Coast umnumzana Patrick Achie emahofisini akhe izolo. Amacele omabili abekhangelele ukuhlaziya indaba eziphathelane lezokuthengiselana kwamazwe omabili kanye lezomvikela. Amantombazana edlula ikhulu akwele Burkina Faso abalekele udubo lokwendiswa besesebancane kwabesilisa asebengamaxhegu babiwa sebephephele endaweni ehlala amasista enkonzo yamakatolike eyeSaint Maria Goretti edolobheni elekhaya lapho asebegcinwe khona.
Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech balubhekise kwele Ukraine namuhla ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela isigodlo namuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya walelo dolobho uthi sokule curfew ngakho abantu abaseyi kuvunyelwa kuhamba-hamba mahlayana kusukela namuhla ntambama. Umanyano we-European Union usuwethese leRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwe-Ukraine okwenzakale kusukela kumaviki amathathu edluleyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe bezifunda e-Ukraine zithi sezenelisile ukufika ekhaya ngemva kokuphathiswa nguhulumende labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa-ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa-ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa-ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona imemba ye-NATO. abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga. Sibona ukuthi ebugcineni ukuma kwayo iRussia kuzabe lapho umbuso walendoda uZelensky sewile ngoba uPutin usebenzisa khona kanye lokho kusetshenziswe yiwo amazwe entshonalanga o-America. Sibabona besiyangena eBelgrade, sibabona bengena e-Iraq, sibabona bengena e-Libya, e-Syria. Abazange bayithiye impi yabo bengaqedanga ngo-president bakulelo lizwe ngaphandle nje kwe-Syria kuphela, kodwa kulawa amanye amazwe baphuma beyiqedile impi ngokuthi loyo oyayibusa ngaleso sikhathi bebemkhiphile emandleni okubusa. Ngicabanga ukuthi iRussia nayo izalwela ukuthi ifike kuleso sigaba ukuthi lapho kuzomiswa khona impi kuzoba yingoba leli qembe libusa e-Ukraine seliphumile emandleni okubusa, okwenzela ukuthi iRussia ibe nesandla ekwakheni kabusha lo ozabusa athi ma ebusa abe ngovuna iRussia, abe ngovuna okufunwa iRussia ukuthi iUkraine ingayithathi i-membership ye-NATO. Kodwa ke futhi kusabuyela kuyoleyana into yakudala ye-Cold War. Ngokunye ke futhi esingakulindela ukuphela kwayo lempi ukuthi sisengabona isibuya noma ingabuya ngezinye indlela kodwa isibuya back i-Cold War njengalokhu umhlaba owawuyikhona kuqala ukuthi wawuhlukane phakathi ngale ndlela owawuhlukane ngayo phakathi kwamazwe ayexhasa iRussia namazwe ayixhasa iAmerica.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajontshwa. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Kulandela umhlangano phakathi kwamazwe omabili ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi, sokuzasungulwa inyathela lokufaka izifuyo impawu zama-electronic ear tags. Lokhu kuyindlela yokuphathisa ekuluseni kokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni semngceleni yamazwe omabili. Ukufaka ama-electronic ear tags endlebeni zenyamazana kubuye kuzaphathisa ukuthi kwaziwe ukuthi zingaphi ngesikhathi esithile, njalo kube lula ukulandela umzila wazo. Umlimi kucele leZimbabwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi leli linyathela elingaphathisa ukwehlisa udubo lokuntshontshwa kwenkomo.
Ludaba mina ndilubona ludaba oluhle okumangalisayo. Ludaba endilubona ludaba oluthuthukisa ukufuya. Ukutshontshwa kwezifuyo kuyinto ebisela abalimi emuva. Balima sikhumbuzaneni ukuthi isifuyo sona nxa sikhuma ngenkomo yinto eduro kungakanani. Sikhuluma ngento enxenye yabo $1,000 okungangabo R15,000 inkomo eyi-1 umuntu abuye nje athinte ahambe.
Kodwa uDube lokhathazeka ukuthi ukufaka amatheki lawa kuza kubuya lentengo ephezulu uthi lokhu akungeke kwaphathisa iningi labalimi abampofu emaphandleni.
Ludaba oluhle kakhulu. Ngingazike ukuthi ludaba yini olungayenzwa luphumelele. Ngakho ngoba nanku phela into zethekhnoloji thina njengamazwe asathuthuka siyasilela emuva kokunye okungangokuthi amafoni nalawa ama-cellphone akulezi suku kulezinye indawo ezigabeni ezisemaphandleni lapho ama-cellphone angabambi khona. Okuzayenza-ke ukuthi le mzamo yokulonda isifuyo usebenza lawo macici mhlawumbe kungasebenzi ngendlela efaneleyo.
Ngakucelele eBotswana umzana Isaac Mahosa yena uthi mhlawumbe inyathela leli lingaphathisa, kodwa njengoDube ulukhathazeka ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa njani ngoba abanye bengela mali yokwathenga amacici lawa.
Yes, it is a commendable step towards addressing this problem. But the challenge could come.
Kuhle sibili, kodwa kulokukhathazeka ukuthi lokhu kuza kwenziwa njani. Ikakhulu sikhangela ukuthi lokhu kwenziwe emakhaya lapho kungela mthini yakulezi nsuku, kodwa ngumzamo omuhle kakhulu.
Iphephandaba le-Chronic libike ukuthi okhokhela ikomiti ebona ngodaba lokuntshontshwa kwenkomo umnumzana Gazembe Gazembe uthi uhlelo lolu luzasungula emzini weMlambapeli ugcele leZimbabwe. UGazembe uthi leli ngelinye linyathela lokuzama uqeda udubo lolu kulandela ubunjwa kwekomiti lamalunga aphuma emazweni omabili. Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni phakathi kwenkokheli yeZimbabwe leBotswana oyenzelwe eVictoria Falls ekuqaleni kwayona linyanga uthe ukuzama uqeda lolu dubo kuzabanika ukuthula.
It is pleasing that we have agreed to establish a specific joint framework for cooperation.
We are jabulisa ukuthi sasivumelene ukufaka ikomiti ezaphathisa ukuthi siqede udubo lokutshontshwa kwezifuyo.
Isigaba sangezansi kwele Mandebeleni kakhulu imizi engentshonalanga kweGwanda yiyo ebhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo njalo zidutshulwa uma zingachaphela kwele Botswana. AbeBotswana bakhala ngokuthi inkomo zintshontshwa beZimbabwe abafika emzini esemngceleni behlomile. Sokuyiminyaka eminingi udaba lwezifuyo zabele imizi esemngceleni yamazwe amabili ludala ukufuthelana. AbeZimbabwe bekhala ukudutshulwa izifuyo zingachaphela kwambomakhelwane ukuthi AbeBotswana bona bakhala ngokuthi ezabo ziyantshontshwa. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisakuron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela, iningi likhala izimathonsi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se esigodini ebesesibhidlika. Sokuza sungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemichina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingapi bezilandele zingalahleka kumbe zingajontshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.